Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro gumiguru 18 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi Banzi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro Vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyangwe hazvo vanzi vasauya kana vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanyira kwavo Zimbabwe nhasi vachiongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Zimbabwe neBotswana dzonetsana nenyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 4,658. Vanhu makumi atatu nevashanu kana kuti 35 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nemaviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 132,368 Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 3,221,875. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 2,479,178. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro vashandi vakawanda vehurumende vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nhasi vaenda kubasa zvisinei nemutemo wechimbi-chimbi wehurumende wekuti vanenge vasati vabayiwa nhomba kusvika musi wa15 gumiguru vasaende kubasa uye vachinzi havasi kuzotambiriswa mari dzemihoro. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende haisi kuzodududza padano iri kunyange ichitambira zvichemo zvevamwe vashandi vasati vabayiwa.
Position yakatorwa necabinet ndeyekuti munhu anosevenzera hurumende anenge asina kubayiwa kusvika musi wa15 October haazotenderwe kuuya kubasa. Asi mutemo iwoyo watakaisa wakanga uchitaura kuti vaya vanenge vasina kubayiwa nezvikonzero zvakasimba zvinogona kunge zvichitaridza malogistics ekuti kuda kwavanosevenzera kwacho hakusati kwasvika vanobaya nhomba vane mukana wekuti vazobayiwa musi wa31 December usati wasvika. Avo vanenge varamba nepamusana pekuda kwavo vachazenge vachiudzwa kuti vasaiuya kubasa.
Asi mutauri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vati hurumende haifaniri kuita zano ndega.
Saka pari zvino hatina kana gwaro riripa mutemo rakati taona kubva kuhurumende zvichitizivisa kuti nhengo dzenyu dzose dzamunomiririra dzinova vashandi vehurumende vasina kunge vabayiwa nhomba tadzibvisa pakubhadharwa kana tambodzimisa mabasa.
VaMushangu vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vashandi vabayiwe nhomba kuti vazvidzivirire kubva kuCOVID-19, hurumende inofanirawo kukoshesa kuwedzera vashandi mari dzemihoro.
Zvirokwazvo uyu muswe wemutumbi wemombe chiropa chaicho chaicho chiri panyaya yemihoro yedu isina kana simba. Hura nhasi yarotanga kunaya yayeredza simba rese remari yatanga tichihora.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwe nhomba, pari zvino vari kukurudzira nhengo dzisina kubayiwa kuti dziende kumabasa, vachitiwo hurumende haisi kutarisa zvichemo zvavo.
Kana hurumende yavamunangagwa yada kutibvisa muzvikoro, ini ratoyai nepfuti ichititandanisa kuti hatichadi kukuonai nekuti hamuna kubayiwa nhomba. Isu takagara tiri pamberi pekukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Tinotorwadziwa nekuti hurumende yavamunangagwa yakatodzorera kumashure apo payakatanga kuti vanenge vasina kubayiwa vachadzingwa mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzesangano ravo dzisina kuenda kubasa asi vakadzikurudzira kuti dziende kubasa mangwana.
Saka zvatinoziva ndezvekuti zvakataurwa nehurumende hapana pazvakatakataurwa navamiriri vavarayiridzi. Saka varayiridzi vanofanira kunda vachikuramba vachienda kuchikoro.
Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi reutano ndiro rinoziva kuti varayiridzi vangani vakabayiwa nhomba, asi vakati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvevarayiridzi vese munyika zviri kuenda kubasa. Sangano guru revashandi reZCTU rakaenda kumatare richiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kutyora bumbiro remutemo, asi nyaya iyi yakanzi haisi yechimbichimbi nematare. Hurumende yakaburitsa mutemo wokuti vanhu vabayiwe kuburikidza negwaro rayo kana kuti Government Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Aye United Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo munyika nhasi apo vachange vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamwe vakuru muhurumende yavo, zvipangamazano zvavo nemamwe makambani avanodyidzana navo. Vari kutarisirwawo kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Dohan vatanga nekuita musangano negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vasati vaita zvakare mumwe musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye negurukota rezvemari vaMthuli Ncube. Amai Dohan avo vachanga vari munyika kwemazuva gumi vati vachazotaura nevatori venhau mushure mekunge vapedza misangano yavo. Muurongwa hwerwendo rwavo hwaburitswa nehurumende, amai Dohan vakatarisirwawo zvakare kusangana nemamwe makurukota ehurumende akawanda uye vachashanyira dunhu reManicaland pamwe nekubulawayo. Zviri kunze kweurongwa hwehurumende uhu, amai Dohan vakatarisirwawo kusangana nevemabhizimusi, masangano anoshanda akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vanosanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Pari zvino havisati zvave kuzivikanwa kuti vachasangana navachamisa rini. Kushanya kuri kuita amai Dohan munyika kunouya apo bato reMDC Alliance riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga mudunhu remasvingo svondo rapera, zvakaita kuti motokari yavachamisa ipwanywe mahwindo nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba izvi. Mhirizhonga yakaitika kumasvingo pamberi pekushanya kwatangwa naamai Dohan munyika nhasi yasiya vachamisa vachiti zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF riri kusimbaradza nyaya yetsvimbo mugotsi, zvavave kutyira kuti zvichaita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dzizere mhirizhonga yakanyanya. Nokudaro vachamisa vari kukurudzira sangano reUnited Nations kuti ritumire mauto anochengetedza runyararo muZimbabwe pamberi pesarudzo idzi.
Sarudzo dzemuZimbabwe hadzigoni kuitwa dzisina United Nations, hadzigoni kuitwa
pasina peacekeeping force.
Vachamisa vanoti hazvireve kuti ivo nebato ravo havakwanisi kudzosera panenge pachiitwa mhirizhonga nevanhu vezano PF, asi chavanoda ndechekuti munyika muve nerunyararo.
Kana takanyarara hakusi kusaziva uye haisi weakness. Inyaya yekutoda kuti nyika yedu isaane misodzi pamatama, nyika yedu isadeura ropa. Ini nemweya wandinoda ndewerunyararo.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kumashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati hapana chikonzero chekuti mauto eUnited Nations aunzwe muZimbabwe.
Iyo United Nations inotoziziva kuti haina donzo rekuti igozova namasoja ayo munyika yeZimbabwe kuchengetedza runyararo, nokuti Zimbabwe inyika inozikanwa nerunyararo.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vati hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu munyika zvekuti masangano akaita seSADC, African Union neUnited Nations anotofanira kupindira kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dziitwe zviri pachena.
Nyaya yerunyararo inokosha, nyaya yekupedza mhirizhonga inokosha, nekuti hakuna sarudzo dzingaitwa dzinonzi isarudzo dzine chimiro kana kuine mhirizhonga.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vati zvakaitika musarudzo dzemuna 2008 apo pakafa vanhu vakawanda zvikonzerwa nemhirizhonga nechekuita nezvematongerwo enyika pamwe nemhirizhonga iri kuitika izvozvi zvinokodzera kuti mauto eUnited Nations apindire.
Katachiti dai vanga vauya ndivo votiranira maelections acho, ndinoona sokunge tingava nezororo muZimbabwe munomu, nokuti tichiziva kuti zvavanenge vaita izvozvo zvinenge zviri pachokwadi.
Bepa nawo reHerald rinoti zvirango zvakakonzera kuti nyika irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana ekuAmerica kana kuti US$40 billion makore makumi maviri adarika. Asi vakatemera zvirango kutanga muna 2002 na2003 vanosanganisira America, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika vamunangagwa vamira kutonga nedemo, uye vanoti hazvina kutemerwa nyika yose asi kuti vashoma vanotyora kodzero dzevanhu. America inoti vanhu makumi masere nevana uye makambani vanodyidzana navo makumi mashanu nematanhatu zvikuru mapurazi avo ndiwo ari pazvirango. EU yabvisa vakawanda pazvirango. Vamunangagwa vanoti ndivo vakakoka nhumwa iyi, uye amai Dohan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana mutsvagiridzo yavo kuUnited Nations Human Rights Council muna Gunyana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere checovid-19. VaPowell vanonzi vanga vakabayiwa nhomba dzose dzecovid-19, asi vanonzi vari pavanhu vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo vainge vaine gomarara muropa mavo, zvinopa kuti masoja emuviri akundikane dzimwe nguva kudzivirira kufa necovid-19. VaPowell vanga vave nemakore makumi masere nemana. Mhuri yavo yaburitsa mashoko erufu rwavo padandemutande ravo reFacebook ikatenda vashandi vepachipatara chemauto chemuAmerica cheWalter Reed National Medical Center icho chiri pedyo neWashington DC. Vapavo vakaita gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika kubva muna 2001 kusvika 2005 muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaGeorge W. Bush. General Powell vainge vari mauto kwemakore makumi matatu nemashanu, uye vakavasa chigaro wemauto ose kana kuti Chairman Joint Chiefs of Staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba vava George Bush, uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Kubva muna 1987 kusvika muna 1989 vainge vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mushakabvu Ronald Reagan. Kunyange hazvo vainge vari vebato remaRepublicans muna 2008 vakati vaitsigira vaBarack Obama musarudzo dzemutungamiri wenyika, avo vanobva kubato remademocrats vapawo avo vakaudza United Nations muna 2003 kuti Iraq yaive nezvombo zvenuclear nemimwe michetura zvakazopa kuti hurumende yava Saddam Hussein ipidigurwe vakazokumbira ruregerero vachitenda kuti chaisava chokwadi mukuzeya rufu rwaGeneral Powell Marvelous Mkanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa pa Friends University kuOhio muno muAmerica
Dr. Powell wanorangarirwa iwo Secretary of State uye semutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro
tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyange vanga vakabayiwa nhomba iyi mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. MaJackson anobaiwa aya ekudzirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari. Rinobatsira kudzirira hazvireve kuti bamunhu akaita tsaona haachafeba nebhandi asi zvinodzirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushaika wanenge wakabaiwa vaccination yeCOVID-19 saka Ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa wekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno maAmerica anodzirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose.
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawa Bush saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica saka ndinoona zvichisimudzira vanhu verudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe bapasi asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica
KuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe.
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yava George Bush wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yavairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo kuAfrica vane basa ravakaita panguva yavo iyoyo zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vadzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica
muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuOhio muno muAmerica vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naMarvelous Mkanganya uye weStudio 7 Kunetsana pakati pezvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kumuganhu wenyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi paine kurudziro yekuti paitwe nhaurano nevatungamiri vehurumende venyika mbiri idzi kuti nyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvarwa zveZimbabwe isazokonzere kurwisana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa nezuro nasajigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemabasa nemukati menyika muBotswana vakatapira ikwama. Mushure mekuita msangano nevagari vemisha Jakalas number 1, Jakalas number 2, Butali, Moroka neRabokwebana iyo yatarisana nedambudziko rekubirwa mombe. Vaikwama vakaudza Studio 7 kuti paita ropa rakaipa pakati pezvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zvinogona kuzokonzera kurwisana.
Those are some of the main issues that need to be addressed and fixed as soon as possible. Because high essential lady civil war between our people and our counterparts in Zimbabwe ahuna manzi.
Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimise kushandisa nzira dzemusango pakupinda nekubuda munyika iyi. Vachiti vamwe vari kuzopomerwa mhosva dzekuba zvipfuyo nekuda kwekuti havana magwaro ekufambisa.
Our people need to get accustomed to the use of formal routes.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kushandisa nzira dzemusango kuti kupinda nekubuda kwavo zvisiri pamutemo. Ndiko kuri kuita kuti vangonongedzwa kuti ndivo vari kuba pamwe vasirivo.
Mumiri wenzvimbo yebobono mudare reparamende vataura Lucas vanoti vanopfuya mombe vane makore anodarika makumi mana. Vachingobirwa nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvoita kuti vamwe vaise mutemo mumaoko avo.
Mumayero Misha Zimbabwe ripedyo nebhodha reBotswana ndivo vatipedzera zvipfuyo nokuti vanoita madiro ajojina sezvo kusina mapurisa. Izvi zvekuti kuchataurwa navamunangagwa hazvina kupedza dambudziko iri. Saka isu veBotswana vanogara pedyo nemiganhu takafanira kutsvaga nzira dzekurwisana neavo vari kutitambudza.
Vaimbo vemumiriri weBotswana muZimbabwe vaKeni Kapinga avo vave mumiriri weOkavango mudare paramende muBotswana uye vari nhengo yekomiti iyi vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakafanira kuedza nepainogona kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti zvizvarwa zvayo zvisangopembera nenyika nokuda kwenzara.
It is a question of economics.
Inyaya yemamiriro ezveupfumi, Zimbabwe pamwe chete nedzimwe nyika dzakafanira kugadzirisa upfumi kuitira kuti zvizvarwa zvenyika dzacho havabudi munyika kunotsvaga chiuviri kune dzimwe nyika. Asi zvizvarwa zvakafanira kubuda munyika nokuda kwekuti unyanzvi hwazvo hunenge huchidiwa kune dzimwe nyika kwete kuti vauye kuzoita umbavha.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Botswana vaTimothy Muchadehama vanoti nzara yapfunya chisero munyika nokuda kwekushayikwa kwemabasa ndiyo yoita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirarame nekuita zvoumbavha. Studio 7 anakunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vati vange vari mumusangano. Mutauriri wevapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano vasingakwanisewo kupa divi ravo. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaumba chikwata chemakurukota kuongorora nyaya iyi. Bepanaure Chronicle rinoti mapurisa akakwanisa kuwana mombe dzakabiwa dzimwe kubva kuBotswana kunzvimbo dzekumatebeleland dzinoti Chanyaungwe, Makado, West Nicholson, John Deep, Colin Bond nedzimwe. Gurukota rezvekurima Venkas Masuku vanoti vamunangagwa vari kunetseka zvikuru nekubiwa kwezvipfuyo uku. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapepanhau emBritain aburitsa zita remurume akauraya nebanga vaDavid Ames, nhengo yeparamende kubva kubato remaConservative nemusi wechishanu kumaodzanyemba kweguta reLondon. Murume akauraya vaAmes ndi Ali Habi Ali ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa muBritain asi vabereki vake vachibva kuSomalia. Mumwe sister wekereke yeRoma, Megan Rice, uyo akambopedza makore maviri ari mujeri, ave nemakore anodarika makumi masere mushure mekupinda panzvimbo inochengetedzwa achiratidzira kugadzirwa kwezvombo zvenuclear, anonzi akashaya nechirwere chemoyo nemusi wa10 Gumiguru kuHoly Child Center kuRosemont, Pennsylvania. Sister Rice vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Sekuru vaSister Rice vainge vari kuNagasaki, Japan, apo nzvimbo iyi yakarwiswa nezvombo zvenuclear neAmerica kukafa vanhu vakawanda munguva yehondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvedenda remaziso reglaucoma uye kurarama kuri kuita vamwe vasisaone nekuda kwechirwere ichi. Tiri kutarisawo nyaya yemumwe mugare wekutinwald North mumusha weWestgate anoshamisa vakawanda nekuzviitira mabasa uye kuenda kubasa asina tsvimbo kunyangwe asingaone zvachose. Chiremba ane mukurumbira munyika mukurapa maziso Dr. Solomon Guramatunu vanoti havasati vamboona munhu akadai mubasa ravo rekurapa maziso. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Takura Matunhu vanoti Nathan Zaranyika akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma chinokonzerwa nekukanganisika kwetsinga dzinobva kuhuropi dzichienda kumaziso.
History yake ndekuti akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma, presha yakamvura yakawandisa maziso, saka mazino ake akakura sitereki achibuda misodzi nesoa. Saka pa 2 years akabviswa ziso rekutanga, pa 12 years vabviswa ziso rechitu, uchimizi zunga patu ofisi angasina masuzo chose. Saka nyege ino shamsa pakuti munu asina masuzo shoku wadiku baru patu ofisi. Kote zwa wakute zwa wano famba, achigazira ma computer, achigazira ma CCTV, ndoku shamsa kwa zunedo kukuti, ino shamsa. And achitewa lewe te kanzwa sangi ya mutika wazote mutika ya ningi, ibi naru mtaunu. Zwa wakuti hearing yake, ili very, very advanced.
Zaranyika anoti iye akanodzidza ku National University of Science and Technology uko kwaakadzidzira degree recomputer science uye aendera mberi achiti vanhu vasingaoni vanowanzodzidza makosi emaarts asi iye akasarudza kuita masciences ayo aakapasa ne18 units pa-A level. Zaranyika aendera mberi achiti
pakufamba stick ichokwadi ndofanira kunge chifamba ndine stick but Nukudo, maybe o kujaira kufamba murodi.
Atiwo anogona kuita basa rose repamba pasina dambudziko.
Ndinoenda kumunda, parukuto timbo wa mwetito timbo wa mwetito. Ilini maziso wangu, aipusha kubuda kunze. Wanoto oro, pachishona wano tiinota. Kwa hiyo aipusha kubuda kunze. Kungi maaibuwa ya, chizote wa ito cheto ufurika chisoketi luto lanzo tinge ya doto budo ndo damu zikura kakaito waka uzono tishina nabi.
Mwe muimbi akaita mukurumbira wekutsikisa mumanzi aine vanora ramane utachona we HIV Anderson Mamimine anotiwo akaita dambudziko rekutadza kuona makore maviri apfura nekuda kwedenda reglaucoma iri ati akabatwa nechirwere ichi mugore 2007 zvokuti aizviziva kuti nekufamba kwenguva aizotadza kuona zvachose. Mamimine anoti anosimudzirwa zvikuru naZaranyika uyo waakakura achitamba naye kuti North Westgate.
Pandaifunga kuti nini zvino pandiperera zvino zvaminya ya site panga pasisina zvazvango zvokiyakiya that tongoti around 2018-2019 ya papakaipa so ndangoti ndikangozvifunga kuti Nathan ari kuita izvi zvipamwe ari mutaunu ari kutokiya madhiri ndiye aiva simuka ufambe wangu.
Asi Dr. Gurama Tunu vanoti nyaya Anderson Mamimine inovarwadza chaizvo nokuti aisafanira kupofomara nokuti rimwe ziso rainatsoona zvakanaka pavakapedzisira kumuona.
Anderson is a very sad story. Nikuti Anderson akada the same disease na nothing near glaucoma. Glaucoma zvirova kuti mvura yakwanisa maziso. Saka pressure inokramdinga. Kana pressure kramdinga inopadza nerve. Inotakura zvinhu kubva kuziso kuenda kubrain. Inochera goma. Saka ndakaona Anderson. That time rimwe ranga ratofa riku left. Ndamupa ndikati ai zvirova kuti tudzikisa pressure. Ndamupa zvakanaka naka. Saka tozoporodi uchidzoka ndichikuona. I think ma 2014 abvaenda. Achiona ndizvo mura musuno tikati ivi kongo kuti izvi achaona manje vandirasa ma notes ake tinoti pandagusa kumona aiona kuti ko zvakafamba sei ndipakazvidzira kuti ya zvainetsa kuti auye kuno kutomedza kaita mumba mavo nebusiness yanga inaro nezvarira na baba wake ngaine
Mwe muimbi ane mukurumbira munyika Bob Headmaster Nyabinde haachaonawo zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga icho chinokonzerawo denda reglaucoma. Dr. Guramatuni vanoti zvirwere zvemaziso zvinokwanisa kurapwa chete nenyanzvi dzeutano uye vanoti mishonga yechivanhu haifaniri kusvinirwa mumaziso nokuti inokanganisa tsinga dzekumaziso. Vaendera mberi vachiti vanorapa vanhu vanosvika gumi pavhiki vane denda reglaucoma uye vakurudzira kuti munhu wese kuti apote achimbonovhenekwa kamwe chete pagore nokuti dambudziko iri rikakurumidza kubatwa vanhu vanokwanisa kurarama vachiona zvakanaka kusvikira murufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tirutarisa nyaya yechirwere checovid-19 nekushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuzoongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa pamuvakuru muhurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu chanhasi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 617 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyange hazvo vange vanzi vasauye kana vasina kubayiwa nhomba yecovid-19. General Colin Powell, avo vakava munhu mutema wekutanga kuvagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere checovid-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo muZimbabwe nhasi vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa makuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mfufu 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo. Kunje kozubukwa kula off. Uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa. Kodwa isikutholayo kuhambelani lo msebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso lesokuchayisa vele asikhulumi la ngaso. Kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangelwe imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane ledubo lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu. Kulandela ukukhalala umsebenzi wabashayeli wenkampani kahulumende yamabhasi awezupko.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe, simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo, ngoba abantu abasenamsebenzi, ama-industry abevalile. Kodwa sizange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo yeZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, unkosikazi Alena Dohan. Namhlanje
isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile.
Wake wabanga nobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu ukungena lokuphuma enzikini yedolobho, kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi aweZimbabwe United Passenger Company, ZUPCOM. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zekampani kahulumende yamabhasi eZimbabwe United Passenger Company zikhalale umsebenzi, zikhala ngokuthi zifuna iholo elingcono kanye lomumo wokusebenza omuhle. Lamhla abachayeli bamakhombi aphiwa imvumo yokusebenzelana labezupho bebesebenza kodwa bekhulelwa linani labantu abakade befuna ukugada. Kodwa kuthe kuchaya ihola lechumi u-10 a.m. ekuseni, amabhasi ambalwa abeseqala ukuthwala abantu. Umnumzana Ernest Chabalala ochayela kukampani eZupco uchasisa ngabakhala ngakho.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo. Kunje kozupco akula off. Uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa. Kodwa isikutholayo kuhambelani lo msebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso lesokuchayisa vele asikhulumi la ngaso. Kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangelwe imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uhulumende ukuba avumele abangekho phansi kukazukho ukuthi baqale ukusebenza.
Likho lokho esasikhuluma
ngakho ukuthi sicela ukuthi abantu kweze kuthwala abantu kwe-transport sector kungabi le monopoly yezubuko kuphela. Sikhuluma kanje namhlanje abantu badweka kakhulu ekuseni imota zakozubuko amabhasi engabonakali. Whether yi-strike kumba so-strike lohlupho lokho ngalokuthi nxa izubuko sibe lohlupho lwayo kumba abantu sebe-strikile kumba ilafiweli abantu bagcina sebesendlela zokuhamba. So esingakuje ukuthi siyabuyela futhi emvesa kutsho ukuthi uhulumende kavulele amanye ama-players ku-transport.
Unkosikazi Evelyn Songo, umhlali wakobulawayo, uthi uhulumende uyazehlulekela ukulungisisa udubo lokuthwalwa kukaZulu.
Sesithole nzima ngozubuko thina ngoba kathembakalanga. Namhla sigade nzima ekuseni, ngenxa ngagada ama-private lamapholisa lawo ayasithwalisa nzima kuma-roadblock. Okukhona ukuthi uzubuko seyehlulekile. Kumele sibuye lapho esasikhona. Kunje sigcine siphuzile. I-government kayilungise masinya lapha. Ike lokufuna ukubusa zonke indawo.
Unkosikazi Thandaza Moyo, omunye njalo umhlali wakobulawayo, uthi ukuswelakala kwemota zokuhambisa kuyabahlukuluza emsebenzini.
Lapha engisebenza khona sibhadala ngama-hours owasebenzile. So nxa i-transport ihlupha kutsho ukuthi leyami imali iyehla ngoba ngisafika ngiphuzile emsebenzini. Amakhiwa akawalani lakho lokhu. Ukuthi uzukho ku-strike, i-company police ayitshintshi. Cela ukuthi uhlupho lolulungiswe ngoba lathi siyasiharasa.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zikazukho yehlula ngoba bebengadobhi ucingo. Kuviki edlulileyo ngolwesihlanu, ikampani yezukho ikhuphule imbadalo zokugada amabhasi kanye lamakhombi. Imbadalo yokugada ibhasi isuke kumadola angamashumi amane i-40 bond yaya kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond. Ukuthi ikhombi isuke kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond yaya kumadola angamashumi ayisithupha i-60 bond. Izitimela zilokhu zingakaqali ukuhamba kobulawayo kodwa zikhangelelwe ukuba lapho sezihamba zizabe zisiya e-Country Park lemganini. Lokhu kuyimizamo kahulumende yokuqeda uhlupho lwendlela zokuhambisa elizweni. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wamukele umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations, unkosikazi Alena Doyen, lamhlanje. UDoyen ufike eZimbabwe lamhlanje kuhambo lwensuku ezilishumi lokuzozizwela ngodaba lwezijeziso zomnotho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZANU-PF uthatha leli thuba lokuza kwankosikazi Doyen ukuthi amchasisele umonakalo athi udala izijeziso zomnotho ezethethwa ilizwe okuludaba osoluleminyaka lusegudwini. Unkosikazi Doyen uzahlangana labaningi kuhulumende, abenhlanganiso ezizimeleyo, labanye abantu abazisisa indaba yezijeziso zomnotho. Ukhangelwe ukwethula impumela yophenyo azalwenza eselizweni emhlanganweni lentatheli zindaba emaphethelweni ohambo lwakhe. Uphenyo lolu luzaphawulwa enhlanganisweni ye-United Nations emahofisini ayo awedolobheni le-Geneva elizweni le-Switzerland. Uhulumende weZANU usele minyaka esithi izijeziso lezi ezabekwa ngamazwe omhlaba ziqondiswe kunkokheli ye-ZANU-PF eyaziwa ngokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo lamakhampani adlelana layo yizo esezibulele ilizwe esithi ukukhitshwa kwazo kunganceda ekuvuseleleni umnotho. Umphathindaba wendaba zasekhaya umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonkosikazi Doyen balile ukukhuluma lentatheli zindaba ngodaba lolu namhlanje besithi bazakhuluma lazo ekupheleni kophenyo. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana ye-Twitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana Joe Jaramba uveze ukuba uhulumende wamukele ngenjabulo ukuza kwesithunywa esiqakathekileyo ese-UN elizweni ukuzodingisisa izizathu zokutheswa kwelizwe izijeziso lezi. Uqhubeke ethi ukuza kukankosikazi Doyen wethuse abe-MDC Alliance bona athi abadonge ukuthula elizweni ngokuphehla udlakela emasingo kuviki edluleyo ukuze i-UN ikhohlwe ngendaba zezijeziso. Ongumqondo ochathiswa kabanzi ngobona ngokuqoqa komsebenzi kuZANU-PF umnumzana Babutho Moyo.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku
lwe anti sanctions bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangu dlwangu kanti why lobudlwangu dlwangu kungenzakalanga ngo January ngo February ngo March why kusenzakala ngo October so kumele kubuye umuntu ovele United Nations
kodwa isikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijezo zomnotho azibekwanga United Nations ngakho ke akusoze kwenelise ukulungiswa ngabe UN
izano ilomkhalelo wayo njengenyoni evuke kuseni ihlabela ingoma engalamsebenzi kezi zano ikhala ngama sanction ama sanction la akhona kuthiwa yi targeted sanction akazange fakwe United Nations in the first place angazi ukuthi umuntu we United Nations lapho uzedingani afakwa yi United States of America ngomthetho okuthiwa izidera iEurope layo yaba ngabanye abafakela i-targeted sanctions abantu abaphula amalungelo abantu eZimbabwe bafakela abantu abafana nalo njengomnankagwa lamanye ama-ministers akhe lamasosha labani lamanye amakhampani
kodwa be-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora bathi bazasebenzisa ithuba leli ukuba baphe umthunywa we-United Nations imbono yabo eyamele kunkuthazo yokuthi izijeziso kumele zesulwe
njengabandla sikhangelele ukuthi sethule imbono yethu ebhaliweyo kunobhala yena lo omelele iUnited Nations siza kuthi ngomva kokukwenza lokho ke sibe sesibiza mhlawumbe umhlangano wabonozindaba kumbe siphe istatement esitshengiselayo ukuthi thina kuyini esikubeka phambi kukanobhala weUnited Nations omelele United Nations law.
Abawabandla phikisa yabathi izijeziso lezi zafikelwa abantu abangahloniphi amalungelo abantu labaphatheka kunkohlakalo iningi labo abakuZANPF labadlelana labo hatshi ilizwe lonke kungakho kumele ziqhubeke zikhona uhulumende aze ahloniphe amalungelo lawo angizansi yezwekazi le-Afrika owesadak lawo uyingxenye yalabo abakhuthaza ukuthi kumele izijeziso lezi zikhitshwe okuyikho owakhulelayo ukuthini kubekwe ilanga likamhlaka 25 Mfumfu ukuba amazwe la atshengisele kuthazwa ukukhitshwa kwezijeziso lezi ngoba zingaphambanisi iZimbabwe kuphela kodwa umhlubulo wonke wangezansi kweAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla lezano PF bathi uNkosikazi Doyen kumele atshelwe ngabantu bonke ukuba ziyabhidliza umnotho welizwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli. Kodwa amabandla achiyeneyo aphikisayo athi abezana uPF yibo abathwala senzima uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umabutho Moyo okudla ngodilwa abatsha kubandla lezana uPF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abasenamsebenzi ama-industry abevalile kodwa sisange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalezimali zabo ama-sanctions vele abathinti. Athinta wena lami othengayo uhambe siyathenga komnyoro uhambe siyathenga kosekusile uhambe siyathenga komaplanka uhambe siyathenga komawunga uhambe siyathenga ecomplex affecta thina ngoba akula umuntu ongantshela mina ukuthi njengo leader we EFF ukuthi ama sanctions kobulawayo asinceda ngani ama sanctions ayenza ifuel ipetro idule kakhulu ama sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali ecine siyadinga izimali zechimbazo izimali zama zezigangi
umnzana kwanele hlabangana okhokhela ibandla le Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo Dohan ngezijezo zenotho
kukhanya lindaba yama sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye kuba lokukhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba lokuthi ke sihlala ephansi ukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu siyakubona ukuthi izwe letha liyiphambili kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezetheswa uZulu libandla lezanu PF
izijeziso zomnotho ezetheswa ke
inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ngezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo buhloniphe ilungelo loluntu ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli izijeziso zomnotho lezo ziyapho ngokuphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo aphela kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa kumele kuthunyelwe abantu bazoassessa lokhu lalokhu yana hhaji izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli bezanup f ikakhulu yibo obuyethese abantwana bezimbabwe izijeziso zomnotho hhatsho ukuthi sithi izijeziso zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethe njani
kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijeziso zenotho lezi ezafakwa lilizwe lemelika elebhilithane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo ezimbabwe okuthiwa lwalutshotshozelwa libandla lezanup f umnumzana dumisane nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe uthi uhambo lukankosazana dohan luqakathekile kakhulu
ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lathwa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impact yangkhona kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo njalo izinto zangkhona seza lokho ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo
elemelika lafakela izijeziso zenotho abakubandla lezanup f abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56 ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube
eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo 2.5 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane loqhamukayo ngombimbitho nyakinye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,368 ukugoqela asebephephe kulomkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu njalo 126,308 kwafa inkulungwane ezidlula ezinele ngxenye 4,658 kunjalo nje ababalisi bakhuthazwa ukubana baqhubeke besiya emsebenzini lanxa uhulumende esithi uzajezisa zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kusukisela lamhlanje uhulumende uthi bazaxolelwa abanye abangakahlabi ijekiseni leyi ngoba kukhona okusababambileyo kodwa bakhona abazajeziswa umnumzana vusumuzi mahlangu ukuhlanganiswa yababalisi eprogressive teachers union of zimbabwe PTUZ uthi ababalisi abaningi bahambile namhla emsebenzini njengezinye zonke izisebenzi zikahulumende umahlangu utshele ugibs dube westudio 7 ukuthi akumelanga uhulumende axotshe umsebenzi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine
ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi-ke bangamiswa umsebenzi ngoba sikhangelele ukuthi-ke umqatshi nxa esithi-ke uyabamisa umsebenzi kumele-ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi-ke kungani ebamisa umsebenzi njalo-ke atsho lokuthi-ke konke okukhangelele ukuthi-ke kwenzakala esingakubiza ngokuthi yi-procedure isiyenzakele yini konke imfanelo kumele zenzakale ukuze umuntu axothe umsebenzi kumele konke kwenzakale njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe akumelanga babanjwe ngamandla ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemkhuhlane ethile engahambelani lakho engahambelani lokuhlala. So kuqhakathekile ukuthi uhulumende akunanzelele khonoko ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sina sithaba abalisi abaqhubeke besemsebenzini ngoba kulilungile labo ukuthi babe semsebenzini baqatshiwe. Nxa ukuthi umqashi umbuhulumende uthi ke naba usebaxothile kumele ababhalele munye ngamunye esitho izizathu ukuthi ubaxotha ngalipi njalo ke kuyini abakonileyo. Yonke imithetho okumele ilandele ukuze baxotshwe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu. Ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Lapho ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell Gasekho. Umndeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eFacebook othi uPowell ukhulelwe zinhlungu eziphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. UPowell waba ngumuntu wakuqala onsundu ukuba akhokhele ugatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe womhlaba leMelika. Wakhokhela uhlangothi lolu kusukisela ngomnyaka 2001 kusiyafika umnyaka 2005. Wayesebenza phansi kwahulumende kamongameli George W. Bush, wake waphatha njalo uhlangothi lwebutho olwePentagon ephansi kwamongameli George H. W. Bush. Wathi engakangeni esikhundleni wathethiswa ngowaye ngumongameli wakwele Zimbabwe uMnumzana Robert Mugabe leziphathamandla zelizwe leli kulandela ukuloba kumaphephandaba kwele Melika esola uhulumende kaMugabe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Namhlanje isizwe seAmerica sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from i-family yakhe. UColin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye owayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitele Mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell?
Ngum-Republican. Kodwa yena ngum-Republican lo esithi singathi thina u-moderate, meaning ukuthi aka-subscribe to ubu-Republican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli baka-Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endosa uBarack Obama ngo-2008 for u-president, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa ngumuntu acabangisisa kakhulu izinto and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008 and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silubone lusenzakala e-America.
UMnumzana Deni Moyo ngomunye wabacubungula lokulandela ezombusazwe osemelika. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Washington DC. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Abakumsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kamfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Bathi ukubanjwa le mvukuzane le akutsho ukubana umuntu sephiwe insuku ezimbalwa zokuphila, kodwa bekuthaza ukuhlolwa masinyane ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulo mkhuhlane nxa ubanjwe masinya. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyanga kamfumfu isikhathi sokukhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele, i-breast cancer month. Imvukuzane yebele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazana abaphezu kweminyaka engamashumi amane i-40 kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula wesifazane ongela mntwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwana. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngemvukuzane yebele lezibonakaliso zayo.
Breast cancer yimvukuzane yebele, yona uyibona nxa umuntu engaba lelampu kumbe iskin lesane sebele singasuka sitshintshe sibe lamabalabala, sibe lesilonda, kumbe ibele lalikhipha i-discharge amanzi lawo abehlangane legazi. Sometimes inipu leli liyatshintsha le-shape kube lesilonda. Abantu abathola imvukuzane yebele ngabantu abajale ukuba lezihlobo zabo ezake zabanjwa zile mvukuzane leyo, kumbe bake babanjwa bona ngokwabo kwelinye ibele bele mvukuzane. Abantu abaphuza ukuba labantwana abaphangisa ukungena esikhathini, njalo abantu ababhemayo, abanathayo, ebantwini abadala kakhulu asebedlulisayo o-30 to 40 years.
UBhebhe uthi imvukuzane yebele ayihlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa, njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.
Ijaleke kakhulu kubomama than kubobaba. Breast cancer ngayibamba masinyane iyalapheka lula, kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuba iyelapheke. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ehlale ezihlola ivele lakhe isikhathi sonke elijayele, ukwenzela ukuthi lingaphungi utshintsha uze sokule lamp, amanipuzi etshintshe ishape. Sometimes bathi nipple retraction kumbe kube lama-discharge kunipu. Konke lokhu kungatshengisela ukuthi usuziba lemvukuzane esile, kumele ubone udokotela.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka oyelatshwa imvukuzane yebele ukhuthaza uzulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze lonke abantu wesifazana labo baba ukuthi i-breast cancer is not a death sentence. Ungahlangana layo but ungayisabi. Engingalikhuthaza ngakho ukuthi khona lihambe liyehlolwa kuphela for this period eka October, ukwenzela ukuthi once is diagnosed early you stand a better chance ukuthi ukwanise ukuzuza uncedo.
Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakobulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGarden House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe iningi kakhulu.
Ukuthi siyehlola siyafisa, kodwa imali efunekayo iningi kakhulu laloba kulomkhankaso wokuhlolwa. Ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlola ngesikhathi, kugcine kusiba lokulahlekela kwezimpilo zabo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezihlukeneyo zempilo ezigoqele e-Women's Institute for Leadership Development zizabe zile mkhankaso ngemvukuzane yebele ngayona le inyanga kamfumfu. Phansi komkhankaso walonyaka ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ahlaselwe lubhubhane lwe-COVID-19, abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambhadalo ezibhedlela zakobulawayo ezibalisa e-UBH leMpilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer month ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer, lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yebele, ikakhulu abaphezu kweminyaka engamashumi amane yokuzalwa, ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusesemasinya. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
singekehluka nezihlobo othi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ubulawayo namhlanje ovuke ebhekane lodubo lokuswela izimoto lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi eyezobcom. Wamukelwe ngenjabulo eZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, unkosikazi Alena Doyen namhlanje. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell akasekho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa yenhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.